Nezuro, hurumende neve Apex Council vakabvumirana kuti mushandi wehurumende anotambira mari iri pasi pasi awedzerwe mari yake yemuhoro nezvikamu 139.23% kubva musiwandira 1 wegore rino. Izvi zvinoreva kuti mushandi angachitambira madhora chiuru chine makumi mana nemashanu ari maRTGS achazenge ave kutambira maRTGS zviuru zviviri nemazana mashanu, uye mari iyi yakanzi nehurumende ichatanga kubhadharwa mukupera kwemwedzi unouya, asi yemwedzi uno ichibhadharwa zviri zvidimu zvidimu. Kana munyori mukuru musangano rinomirira vadzidzisi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vatapswa mungano musivanda vaburitsa mashoko ekuti zvakabvumiranwa nehurumende neApex Council nezuro ndiwo magumo enhaurirano pakati pehurumende nevashandi vayo pari zvino. Vasibanda vaudza Studio 7 parunhare kuti vari kukurudzira nhengo dzavo kuti dzichitanga kuita basa sezvadzinotarisirwa kuti dzinge dzichiita, asi mamwe masangano akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti R2s pamwe nesangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ aramba kutambira zvakabvumiranwa nehurumende neApex Council izvi achiti zvakaitwa izvi kuzvidza vashandi. Mutauri weR2s vaNation Mudzitirwa vaudza Studio 7 kuti mari yawedzerwa nehurumende iyi yakafanana nemutero wembwa.
Chibvumirano chaitwa nehurumende nesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council isu hatisi kufara nacho, hatisi kuchitambira seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isu tinomirira varayiridzi ezatuzu, tiri kunyunyuta kupfurukidza nechibvumirano ichocho nekuti isu chichemo chedu kuhurumende tinongochema nemachemwari vatangoita mukore wamugore rapfuura kuti tinodawo mari yedu kuti imbe iri kumaRTGS kubva kumaUS dollar yavaititambirisa mugore ra2018. Saka chibvumirano chacho changoitwa nehurumende neApex Council ichaiwa hachisi kuzounza shanduko muupenyu hwevarayiridzi, uye sehachiunzi shanduko mufundo yemuzvikoro yadai kuparara nekuda kwekuti varayiridzi vari kunyunyuta vari kutadza kudzidzisa vana nemufaro uye namazvo. Saka chibvumirano icho chaitwa neApex Council nehurumende charatidza kuti havana hanya nedzidzo yevana, havana hanya nedzidzo neramangwana renyika, nekuti varayiridzi vacharamba vachinyuta vasingadzidzi nemazvo, zvinoita kuti ramangwana revana vechikoro revana ivava riparare, uyezve ramangwana renyika yedu riparare.
Mashoko avamudzitirwa aya atsinirwa nemutungamiriri wePTUZ vatakavafira Zhou.
Dambudziko ranga riripo ende uyezve richaramba riripo ndeyekuti hurumende yakadonhedza mari dzinotambirwa navarayiridzi navamwe vashandi vemuZimbabwe kubva pane equivalent of 500 US kusvika pane equivalent of 35 US. Saka ishi iripo idispute yerait yekuti mari dzomushandi hadzifani kuti dzinge dzichideredzwa kusvika pakadaro.
Vamudzitirwa vati chavanoda ndechekuti vapiwe mari yakaringana nemadhora ekuAmerica mazana mashanu inenge iri pamusika wemabhanga kana kuti interbank rate.
Mari inokwana kuita $3,162 in RTGS. Mutero wembwa chaiwo wabvumiranwa pakati pehurumende neApex Council kuti ndo usange uchitambirwa nevarayiridzi. Mari iyoyo hapana zvainoshandira kana upenyu hwevarayiridzi, inongorarurwa chaiko chaiko chaiko. Mari iyoyo kana uchinge wako zita rokuti 3,000 aiwa ijekera matadzasi dovi rechina zvibva kutapira muzheve, asi kana uchinge waita muhomwe mari iyoyo hapana zvainotendera, hapana zvainovandudza. Zvaiti kuti mari iyoyo haingakwanisi kuti tsumudzaisi sevarayiridzi vamugamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kutinge tidzokera kumabasa, nekuti pari zvino hatisi kumabasa ende mari iyo kwanzi ichazopinda mukupera kwemwedzi waFebruary. Saka pari zvino hatikwanisi kunge tichienda kumabasa vhiki rinouya tisingaendi kumabasa, kumirira harubva idzodzo kuda pazvichapinda mukupera kweFebruary ndo pazvichakwanisa kungotiendawo kumabasa kwevhiki rimwe chete.
Vamudzitirwa vati nhengo dzavo dzicharamba dzisingakwanise kuenda kubasa zvichitevera kushomeka kwemari yawedzerwa nehurumende yavati idonhwe mugungwa. Izvi zvatsinirwawo navaZhou avo vati chinodikanwa ndechekuti hurumende igadzirise gakava riripo pakati payo nevashandi vayo nekukasika kuitira kuti vashandi vehurumende vakwanise kuenda kumabasa.
Pari zvino nyange ukapa 4,000 salary increase, 4,000% salary increase hapana zvainoita as long as zvisingaenderani nepurchasing power parity. Saka dambudziko redu nderekuti mari dzavarayiridzi ngadzisvitse pa500 US kana kuti interbank rate inoenderana ne500 US. Pasina izvozvo mashangura mapata kutambura madhaka pasina mvura, ende hapana zvazvinotipa. Vashandi vachange vari wese than before. And tcharamba tichingo netsana nehurumende kushika kwangura yacheka makumbo. Asi izvi hazvibatsiri hurumende yairatidza kuti ihurumende yavanhu, ihurumende inechido navashandi, uye zvinoda kugadzirira matambudziko avashandi. Kana pasina kugadzirira matambudziko avashandi, muzvikoro mucharamba musina dekaro, vana vachitadza kudzidza nokuti varayiridzi havakwanisi kudzidzisa vana vavamwe, vavo vagere kumba vachitadza kuenda kuzvikoro.
Gurukota rezvevashandi vapo mavhima vati kunyange hazvo vachida kuwedzera vashandi vavo nemari yavari kuda, homwe yehurumende yakaboka zvekuti havakwanise kuita izvi sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.